Akina problem nazo zokuthi bani bokunzi bani kwanza kuvuya kuzobona my elections to come as observers, but the thing I zvatakataurwa I think zvakataurwa nomukuru wenyika zvakataurwa anotevedzera mutungamiri wenyika kuti aiwa kuvuya kuzoobserva vanhu vanouyawo kuzoobserva asi vanobva kunyika dzinenge dzichigwa nesu dzakatiitira masanctions aiwa takati isu hazvidi kamwe izvozvo saka tinenge tichifunga kuti vanenge vachikokwa vanobva kunyika dzisina kutiitsira zvirango vakatiitsira zvirango hatifungi kuti dzingadzwanazvo.
Asika, Electoral Act inobvumidza chero masangano nenyika dzekunze kuuya kuzoongorora sarudzo munyika.
Izvi ndozvinoita kwazvo. Saka isu unoda kuti vanhu vakatiitsira zvirango vouya kuzoobserva maelections edu kuti adii vadini.
Saka vamwe venyu vari muhurumende yemubatanidzwa vari kuti vanhu vekunze ava ngavakokwe, muchapagadzirisa sei?
Zvinogadzirika kona isingagadzirikwi, hari maimbo dibumbiro vemutema harigadziriki, rinogadzirika. But chiripo chachona ndechokuti icho vamwe vedu ava vagara ka vanenge vachida kuti mabhosi avo ave kuzoona ka, ende isu hatisiri kutenderana nazvo. Waitigwa zvirango vozoti haa huya henyu nyange tine zvirango huya henyu uri munhu wakaita sei.
Ko masangano akazvimirira ari munyika munotsigira here kuti vange vachikokwa kuzoongorora urongwa hwereferendamu?
Hatina mhaka navanhu vachingotsigira zvezimbabwe zvakanaka, hapana problem. Asi kuti masango yakazvimirira ega anouya kuzoita pishi nemheremhere kana kuinfluenza kana kuinstigeta zvinhu zvisingabatsiri nyika, zvingati kuti sarudzo dzedu kana voti yedu pareferendum ifambe zvakanaka, zvinotinetsa. Asi somusangano tichagara pasi tobudisa position yedu iri clear, inobata zvese zvese zviri kuitika.